azwisi pa mutemo imhosva kutyora mutemo kuti dzinomapaisa nekuti vanhu vanhu vese vana vezimbabwe vane kodzero yekuti vafambise mashoko nekutambira mashoko zviri pachena zvisina kumbunyikidzwa hazvisi pachena ito zvino kuti tizive kuti chii chaitika kuti masaisai adzimwe kuti zvinhu zvangoitwawo here nevanenge vachifambisa masaisai aya vanosanganisira econet tel one netelecom nevamwe kana kuti ihurumende yanga yataura kuti dzimai masaisai ndiri kuzwa iko zvino kuti vakafanobata matomu kuzimbabwe vachitungamira nyika vageneral constantino chiwenga varamba kuti hurumende haina kumbobvira yataurira vanhu kuti masaisai ngaadzimwe asi hatisati tanzwawo kubva kune vatungamiri veeconet netel one nevamwe vanopa masaisai kuti zvabvepi vangavaudzwa here vatumwa here kuti vadzime masaisai
vachitarisawo mafambisirwo azvinoitwa hurumende inenge iine kodzero here yekuti iudze veportras kuti vadzime
kwete hazvisi izvo kana patinge paita dambudziko ngatitii kune vanhu kana vanenge vachishandisa masaisai kupara mhosva hurumende haidzimire munhu wese masaisai chainofanira kuita kusunga vanhu ivavo kana kuvatevedza mumwe nemumwe kwete kuti munhu wese odzimirwa masaisai
saka pane here zvingaitwewo nevanhu vari munyika pamutemo kuedza kukwidza nyaya dzakadai kumatare kuti zvikurumbidze zvasunungurwa zvazvinenge zvasungwa zvacho izvo
hongu kwazvo iyi inyaya yekuti ikakandwa kumagweta anenge achinaka kuziva mutemo haina muswere inofanira kuti iende kumatare kusvika kudare guru reconstitutional court remuzimbabwe nekuti panenge pachitaurwa kunzi kodzero dzevanhu dziri mubumbiro remutemo dzavhiringwa nekudzimwa kwemasaisai.